Vamasisi vataura mashoko ya nasi vachivhara musangano weZimbabwe Botswana Bi-National Commission wechitatu uyo akatanga nemuvhuno sondorino kutaridza kuti Zimbabwe neBotswana ishamwari dzemandoro kwati. Vamasisi vavimbisa kuti nyika yavo ichaenderera mberi ichibatsira Zimbabwe kuti ibve mumadhaka mairi vachiti kutsvakwa ndebvu varume vanodzimurana.
The market women and men of Zimbabwe must find peace and effortlessness in crossing the border to trade in Botswana and vice versa.
Vaenderera mberi vachiti chinorwadza mwana weZimbabwe chinorwadza vagari veBotswana nokuti nyika mbiri idzi dzakabvira kare dzichidyidzana kubva munguva yehondo.
What you feel as pain language in Zimbabwe, we feel every bit of it.
Vana veZimbabwe anotambudzawo vagari veBotswana.
Vachitaura apa kuvharwa kwemusangano mumwe cheteyo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vatenda Botswana nekuramba yakamira semusambangwena mukurudzira kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemamwe makambani.
In Zimbabwe,
isu muZimbabwe tinozvibudza chaizvo kushamwari pakati peBotswana neZimbabwe.
Vachitaura pamusangano wechimakumi manomwe nenanhatu weUnited Nations General Assembly muNew York gore rakapera. Vamasisi vakati zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemamwe makambani zvakafanira kubviswa. Mutungamiri weZimbabwe International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati mashoko avamasisi anofadza kwazvo nekuti vanotenga nekutengesa vanogara vachioneswa moto pamabhodha.
Tima cross border trader tinoita zvekutenga nekutengesa kunze kwenyika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFrancis Town muBotswana vaThomas Musengwa vaudza Studio 7 kuti kusashungurudzwa kwevanhu pamabhodha kuchaita kuti vanhu vasashandise nzira dzemusango. Nyanzvi munyaya dzemabhizinesi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi paBotswana Accountants College vatarisai Musemwa vati zviri kutaurwa izvi zvikazadzikiswa kutenga nekutengesanana pakati penyika mbiri idzi kuchakura zvakapetwa. Zvichakadaro, Zimbabwe neBotswana dzapeta musangano uyu nekusainirana zvibvumirano gumi pamusoro pezvimwe makumi maviri zvadzakanyorerana pamusangano wakaitwa muna 2020. Zvimwe zvezvibvumirano zvasainiranwa izvi zvinosanganisira kuchengetedzwa kwevana, kushandidzana mune zvekushanya, kurima nekupfuya, kuwandudza budiriro yevechidiki nezvimwe zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.